Eicho kwa didambudziko iri riri kuenderera mberi, tirikuona makiu mumabhengi haasi kupera, arikungoramba achiwedzera. Saka zvikutirakira kuti dambudziko iri idambudziko hombe risiri kukwanisa kunge richipedzeka nemamezhazi aumbwa nehurumende pane ino nguva.
Asi kana vachitambara hurumende yakadhinda kana kuti yakaisa mumusika mari yemabond note, sei dambudziko remari riri kuramba richinetsa?
Kuuya kwemabond notes kwakatoita kuti vanhu vakawanda vanga vaine maus dollar avo vasaendese kumabhanga, uye vamwe vatodhipozite mari dzavo dzavanga vachitarisira kuwana kunze kwenyika kunana Botswana, vana South Africa, vanhu vazhinji vaane maoffshore account. Saka kana uri kutarisira kunge uchirisivha mari, mari haichapindi maakaundi iri muZimbabwe, yaakupinda maakaundi iri kusouth Africa kana kuBotswana. Saka ndo zvanyanya kuaffecta situation izvozvo zvokuti mabond notes adzinga maus dollar mufoma of financial banking system. Ndosaka maus dollar asanyanya kuwanikwa zvaaisimboita mabond notes asati auya.
Tinonzwawo kuti vezvitoro kana vanotengesa zvinhu zvakaita semafuta edzimotokari vanenge vaakukwidzawo mitengo, vachitaura kuti vari kushandisa mari yakawanda mukupinza zvinhu izvi munyika. Tisarangurirei kuti zvakamira sei?
Ichokwadi, iobservation yandaonawo pakutenga even mafuta zvamataura, tiri kuona mitengo yati kwirei mbichana. Hazvingi zvinonyanya kukonzerwa neiyo nyaya yekuti mabond notes ndo anyanya kuwanda. Saka even wokuenda unotenga mafuta vana petrol wana wakawanda wakushandisa mabond notes. But mabond notes manje haazoshandi kana vemakambani nawo vakuda kutengawo mafuta kune dzimwe nyika.
Chii chamungakurudzira chingaitwa kugadzirisa dambudziko iri?
Nyaya dzeconfidence nenyaya dzeinformality ndo dzinonyanya kuaffecta. Saka kuti tiripedze dambudziko iri, hunge taadresa nyaya idzodzidzi, nyaya dzeproduction, kuona kuti muekonomi maexports ari kupinda here, nekuti pari zvino maexports edu akaderera.